Icho biwewu zvicha ita tsime kuti vane nyota vese munwe. Vura Batman Bible. Ghetto Gospel. One verse one. The quarantine. Pana vakwarandina. Ndikura kuti pakvika nguve kuti vakatanga kudhisa makoko pina. Yeah you. Oh, mana wangu aifanira kunge ava grade 2. Yeah you. Ndo zvakamisa breakthrough. Saka ndati zvakatanga pamuka kunza curfew. Maka unza kufu, kwafu curfew. Matthew. Saka vakagadzira pandemic toti thank you. Yeah you. May the Lord bless you. Yeah you. Maka vura brand new. Saka tokutenda I blame you. Makaropa fazwa, vanata fazwa. Vekuti amufe mazo. Ita iye kucherwa kungengoda kwa chiyazwa. Zvekuti makaropa fazwa. Vese vasingafe vakakwazwa. Ne, ticho mbo, chikazwa choparaza. Saka